Muchuchisi wenyaya idzi, vaMichael Reza, vaudza Dare kuti vasungwa ava vakaratidzira zviri kunze kwemutemo, vachiisa upenyu hweveruzhinji panjodzi, uye vakakurudzira mhirizhonga nekuratidzira kwavakaita. Kunyange hazvo magweta ari kumirira vanhu ava ati ane zvichemo, magweta aya ati achataura zvichemo izvi mudare pachadzoka nyaya iyi kudare. Hurumende haina kupikisa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapihwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, zvaita kuti mutongi wedare vangoni Nduna vati vasungwa vese ava vabhadhare madhora zviuru zvishanu pamunhu semari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta evasungwa ava vapaida mwoyo saurombe.
Mudare vasikana muzvarefa dzaimahere navatsitsidangarembwa vapiwa iwo bail kuti vaende vachitongwa vari kumba, vanzivo vadiposite ma5000, vanzi zvakare vasa interfere nemawitnesses, uye vanzi zvakare vagare panzvimbo dzavo dzavanofanira kunga vachigara, vasarenda zvakare mapassports avo. Ndokufamba kwazvaita mudare mukati mezorana.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai BT vashora hurumende nekusunga kwayakaita vanhu ava.
Murume anonzi Emmerson Mnangagwa wapererwa, vanhu vachamuda pasi rose. Udzvanyiriri hwake hunotyisa. Kana Emmerson Chana, kana Ian Smith Chana, kuna Emmerson haungaise masoja munzira dzose, woisa mapurisa munzira dzose, hurova vanhu, husunga vanhu, zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvatisingatenderani nazvo. So chataa kukurudzira apa kuti vanhu vari vemuZimbabwe varamba vakaita zvavakaita nezuro zvekuratidzira murunyararo, hapana chakapwanywa. Izvi zvinongoratidza ubenzi waiye Mnangagwa pasi rose riri kuseka.
Vabiti vakurudzira sangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica resadak pamwe nemutungamiri weSouth Africa vaSiri Ramaphosa kuti vashandise chigaro chavo sasachigaro weAfrican Union kugadzisa zviri kunetsa muZimbabwe, vachiti veruzhinji munyika vave kugara muutapwa.
Ndikunzwa kunyara kuti vaRamaphosa vari kuona zvese zviri kuitika izvi, asi havana chavari kuita. So tikunzwa kunyara kutovanyarira kuti mukuru weSouth Africa yakarwirwa nedzimwe nyika dzemuAfrica hapate dzichirwirwa, but ivo havana zvavari kuita. So tirikukurudzira zvikuru kuti iwe Siriro zvauri chairman weAfrica Union, zvauri the most influential country muSADC, play your role, uite stand up to dictatorship iri muno muZimbabwe. Zvakusaita not acting, kunyadzisa maAfricans, kunyadzisa vese vari kudzvanyirirwa muZimbabwe, muZambia, muTanzania, muDRC nemuMozambique. Cyril must stand up to dictatorship.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe-kazembe kutinzwe pamire hurumende pane zvataurwa neMDC Alliance izvi, asi vakazembe vakaudza vatori venhau svondo rino kuti hurumende haisi kuzopeta maoko ichisiya vemapato anopikisa vachikonzeresa kusagadzikana munyika kubudikidza nekuratidzira kwavakati hakuzi pamutemo uye kwavakati kwaizopinza veruzhinji panjodzi sezvo chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Zvichakadai, vasungwa ava vanzi nedare vadzoke kudare musi wa18 Gunyana. Zvichakadai, mapurisa nemasoja nhasi vaswera vachirambidza zvakare veruzhinji kupinda mudhorobha sezvakaitika nezuro pakange pashevedzerwa neveboka rejuly 31st movement kuti veruzhinji varatidzire, vachiti havasi kufara neuori hwavanoti hwatekeshera munyika. Mapurisa nemasoja vawedzerawo kuvhara migwagwa yose inopinda mudhorobha, zvaita kuti vanhu vashomanana vakwanisa kupinda mudhorobha zvivatorere nguva yakareba kupinda mudhorobha. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunhare kuti mauto anofanirwa kunge ari mumakamba awo, asi nepamusana pekuti munyika maita dambudziko recovid-19, mauto aya ari kubatsira kuona kuti vanhu havasi kutyora mitemo yecovid-19 regulations. Mumwe wevanhu vanga vari muusungwa vaLavridge Chinzvende vabhadhariswa zviuru zvishanu zvemadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vanodarika 60 vasungwa kusvika pari zvino vachisungirwa nyaya yekuratidzira kwanezuro, uye vanhu 16 vakakuvara uye vanoda kurapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.